Mapisarema chitsauko chezana nemakumi mashanu. Rumbidzai Jehovha. Rumbidzai Mwari munzvimbo yake tsvene. Murumbidzei mumatenga esimba rake. Murumbidzei nokuda kwamabasa ake esimba. Murumbidzei nokuda kwoukuru hwake hunokunda zvose. Murumbidzei nenzwi rehwamanda. Murumbidzei nembira nomutengeranwa. Murumbidzei nematambureni muchitamba. Murumbidzei norudimbwa nenyere. Murumbidzei namakandira anorira. Murumbidzei namakandira anorira kwazvo. Zvinhu zvose zvinofema ngazvirumbidze Jehovha. Rumbidzai Jehovha.